parudo sewe vanorati dzamwenje vauye kaviri kwete zvichida tapesana tatadza kuyanana chimwe changu ndeipiyana noi wakuona sinawo zvayo rungaita rwendo rwedi here pasinombokwengana pasinombonetsana pane vaviri panoitoita zvapo saka ini ndinopiya kushingirira wakomupendero wemoyo ndobatirira kuchengetedza zvacho zvishomo zvosaririra uchinge wadzokedzana ndakakumirira saka ini ndinopira kushingirira wakomupendero wemoyo ndobatirira kuchengetedza zvacho zvishomo zvosaririra uchinge wadzokedzana ndakakumirira kumanyisana nemevo nemokupindurana nehasha ndinobuda chimwe changu zvichida tapesana tatadza kuyanana ndeipiyana noye wagona isinawo zvayo zvavanoti rudo kusunungura moyo wako kugara wagadzirira kuchenesa chero zvauya saka ini ndinopira wakomupendero wemoyo batirira kuchengetedza zvacho zvishoma zvosaririra uchinge wadzokedzana saka ini ndinopira wakomupendero wemoyo ndobatirira kuchengetedza zvacho zvishoma zvosaririra uchinge wadzokedzana pendero wemoyo ndobatiri kuchengetedza zvacho zvishoma zvosariri uchinge wadzokedzana ndakakumirira.